Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 8/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine dini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 5,366. Zvikoro nhasi zvapinda muzuva repiri zvavhurwa asi vana vechikoro vakawanda vachinzi vadzokere kumba sezvo vasina varayiridzi avo vari kurangwa mabasa. Mapurisa auna kurira nyoka mhenyu kugurukota rezvekutakurwa kwezvinhu waFelix Mona kuti ndo vakapa kuti motokari dzevanhu dzitorwe kana dzisina manumber plates. Nengo dzebato reCitizens Coalition for Change nanhatu dzakasungwa nemusi wesvondo dzichitsvaga rutsigiro mugweru dzomiswa pamberi pedare. Indiwe mimwe emisore na uzedu za nasi, ikiwa kwa mburi chivwa kuna ku Studio 7, irimu Washington DC. Basi resho utano runoti vanhu vatatu vakafane chirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vanhu vafane chirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 5,366. Vanhu zana nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 151. Vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vava zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nemazana matanhatu nevatatu kana kuti 230,603. Bazi rezveutano runotiwo vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri zvinemakumi mapfumbamwe nezvina nezana nemakumi manomwe nevana kana kuti 4,294,174 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 yekutanga. Vabai vanhomba yepiri vava mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nemakumi maviri nezvitatu zvine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevana kana kuti 3,323,564. Vabai vanhomba yetatu vava zviuru zvitanhatu nemakumi mapfumbamwe nemazana matatu nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 69,361. Zvikoro nhasi zvapinda muzuva repiri zvavhurwa asi vana vechikoro vakawanda vachinzi vadzokere kumba sezvo kusina varayiridzi avo vari kurangwa mabasa. Vabereki vari kukurudzira hurumende iyo inonzi yave kutyisidzira varayiridzi kuti igadzirise zvinyuto zvavo nechimbi chimbi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kuzvikoro zvizhinji zvehurumende vadzidzi vadzoserwa kudzimba mangwanana nhasi sezvo kwanga kusina varayiridzi. Mugwaro ravanyorera kuvakuru vezvikoro nevakuru mune zvedzidzo kumatunhu munyori mubazi rezvedzidzo yapasi Amai Tumisang Tavela vati vakuru vezvikoro vatore matanho kune avo vese vasiri kuenda kumabasa. Mugwaro ravo Amai Tavela vatiwo varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachange vasinawo mihoro sezvo hurumende ichibhadhara chete avo vanenge vashanda. Asi munyori muZimbabwe National Educators Union vachaus chinosengwa vati sevarayiridzi vanga vachitarisira kuti hurumende iite hurukuro navo vachiti zvekutyisidzirwa izvo hazvina zvazvinoburisa.
Zvimwe zvezvimwe vangataura vagoita kuti panguva yatiri iri kuda kuti hurumende igare pasi vauye titaurirane tinzwisisane. Haizi nguva yekuswera ticharwa tichiti hano iwe ukasaenda kubasa handikubhadhari sitongotovai wakamukasandibhadhara handiende kubasa. Patingadika tigare pasi tione kuti tingaita sei vamutuli vanoti economy iri kugrowa but kikira zvo harisi kumboradza kuti tiri kugurwa nei kuti isusu tingoramba tisu tiri kusacrifice kuti tingosafa at the end chinzi implementai ma policies of government saka handifungi kuti tingashanda tingashandidzana mune zvakanaka kana secretary of education vachiti fundutsira
munyori musangano rinomirira vakuru vezvikoro Zimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vatiwo nhengo dzavadzisi kuzombotevedzera zviri kutaurwa nebazi rezvedzidzo
vamwe vedu vanenge vakundikana kuva pabaza kana kuti vakundikana kuita majuti avanotarisirwa kuti vaite havafaniri kutogwa sekuti vane mhosva nokuti zvichemo zvavo zvavari kutaura ndizvo chaizvo izvo zvechokwadi tinoshamisikazve kana permanent secretary vachitaura ivi vachitora vanhu vari kukundikana nokuti vachaya zvikwanisiro sevanhu vari kurangwa mabasa hatiramwi mabasa vakuru vezvikoro vanoda mabasa avo vadzidzisi vanoda kushanda asi nyaya iripo ndeyekuti isu yezvino tinonyatsozviziva kuti vanoshandira education system kana vachiti havana zvikwanisiro vari kureva chokwadi
vamwe vabereki vanotiwo pachinzvimbo chekutyichidzira varayiridzi dai hurumende yaita hurukuro navo vawebsa mahondera vanogara musha weglenora vati vana vavo vaviri vadzoswa nhasi mangwanani vamahondera vanoti dai hurumende yakoshesa upenyu hwevana yokurumidza kugadzirisa dambudziko iri
kurwadziwa zvikuru kuti wana havasi kukwanisa kuenda kuchikoro nekuda kwekuratidzira kunoita varayiridzi varayiridzi ava vane zvinyuito zvavo zvakakosha zvekuti vaonewo muhoro wekuti vararame saka ndiri kuti dai hurumende yakasika kugara pasi nevarayiridzi vataurirana kuti wawirirane wavapo muhoro kuti vararame kuti vana vadzokere kuchikoro vana wedu vatokanganisika vakakanganiswa necovid vachidza kuenda kuchikoro matema akazara ibva zvino zvechikoro chiri chavhurwa vakutadza zvakare kuti vaende kuchikoro nekuda kwekuti vararidza vakuratidzira saka hurumende ngaichimbidzike kugara pasi nevarayiridzi kuti vanzwe zvichemo zvavo vazvigadzirise nekukasika
vachitaura nestudio 7 mumwe mubereki amai Patricia Churu vatiwo vadzokera nemwana wokumba wegrade 1 mangwanani mushure mekuwana kusina varayiridzi amai Churu vati sezvo denda recovid-19 radzikira vanga vachitarisirawo kuti vana vave vachidzidza
hurumende yagadzirisa gakava riripo pakati pevadzidzisi naiyo hurumende kutiwo dai vana vachidzidza sevabereki takanga tagadzirirawo mushure mekunge tabhadhara mari dzezvikoro dzinodiwa takatenga mabhuku chirwerewo ichecovid chadzikira toshuvira kuti vana vedu dei vachidzidza maticha osvika vachiita strike saka zvinhu zvinotibata sevabereki after all vana vakapedza nguva yakareba vari mudzimba zvinoratidza kuti choro mari dzavo dzevana hazonyatsobuda zvakanaka nekuti vana vanenge vachisarira kumashure
munyori wezvedzidzo mucitizens coalition for change ama Evelyn Mazungu Masaiti vati varayiridzi vanofanirwa kuwana mari inoita kuti ivo vaendesewo vana kuzvikoro amai Masaiti vatiwo hurumende ngaidzorere varayiridzi kuti vatambire muhoro nemadhora ekuamerica
ukatarisa zvakawanda zvinochoterwa kumadzidzisi uko zvavasingakwanisi kuwana chikamu chaicho chaicho chekuti vadya vachakwanisi kuwana 3 decent meals pazuva dzokuti vararamise mhuri yavo saka tinoti isusu varayiridzi tiri kuvatsigira ngavapiwe mari yavo yakafanana nemari yavaihora muna 2018 apo vaihoreswa maus dollar $540 pamwedzi hurumende haingatauri kuti haina mari dambudziko rehurumende yava munangagwa ndeyekuti haisi kuprioritiza zvinhu zvakakuta sedzidzo yevana vezimbabwe
studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo nezvekurudziro yevabereki ndakamirira studio 7 muHarare ndini Tendo Mawere.
Mapurisa ave kunakurira nyoka menyu kugurukotaro zvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona kuti ndo vakapa kuti motokari dzevanhu dzitorwe kana vasina manumber plates zvinonzi hazvisi pamutemo. Asi vamona avati vanga vasiri muhofisi vaudza Studio 7 kuti chido chavo chete ndechekuda kupedza uori pakutengeswa kwema number plates vakati zvizhinji titaure nevanoona nezvemutemo mubazi ravo avotatumira mibvunzo yavanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ndoanga aendesa mapurisa kumatare nenyaya yekutora motokari dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Wamatanga wakawanyorerwa tsamba namukoma paida moyosaurombo weZimbabwe Lawyers for Human Rights wachinyuta nemota nezviri kuitwa panyaya dzekubatwa kwedzimota dziri kunza dzina mapermanent registration number plates. Saka wamatanga vanova mukuru wemapurisa vakazopindura tsamba yava mukoma Saurombe wachiti taurai na minister wetransport and infrastructure development ndiwo ane authority yekutarisa zvemutemo urikushandiswa nemakurukushandiswa panyaya dzekutorwa kwedzimotokari dzevanhu.
Munoona sei zviri kutaurwa navamatanga izvi?
Tiri kuona kuti vamatanga vanenge vari kushifta blame kuna honorable Mona anova minister wetransport kandi vari kuti izvi zviri administer mutemo wevehicle licensing ndiwa Mona. Saka nokudaro tinotarisira kuti mapurisa achaita desist kana kuti acharegedza zvaari kuita zvokubatira vanhu dzemotikari dzisina mapermanent number plates. Iwo wakabhadhara, tatisungoronga wasabata, tiri kuti pane vakawanda vanenge wakabhadhara kucivil registry uku asi vachitadza kupiwa manumber plates. Vavandu vatiri kuti aiwa musangoite zvisiri pamutemo kungotora dzimotokari dzevanhu. Saka tinotarisira kuti zvichamiswa izvizvo umbimbi ndoga wakadai.
Saka izvi zvikaramba zvichiitika, magweta achaenda zvakare kumatare here? Zviri kufamba sei?
Kuenda kumatare magweta ekodzero akatoende fambisa nyaya idzodzi sezvamakaona zvakaitika kwamutare zvomasondo apfuura aya pakaenda koma Kefi Kabaya kumutare Magistrates Court kwavakanoendesa imwe motokari yemugaro wemuhararanga atorerwa motokari yake kwamutare kuroadblock uko achibva kurufu akatorerwa honda fiti yake nenyaya iyo. Akatazama kuvaudza kuti aiwa ndakabhadhara ndine matemporary number plates but vakatadza kuzvinzwisisa.
Dare rakati kudii nenyaya?
Dare rakazototonga pakatopiwa order yekunzi pae munhu mota yake iyoyo and mota iyoyo yakatopiwa kune motorist anogara kuHarare. Saka totarisira kuti it won't be necessary for magweta kungoramba achienda kudare, tongotarisira kuti mapurisa edu achanzwisisa oita zviri pamutemo.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reSaratoga muPennsylvania vaPaul Munyuki vanoti vanotenda Mwari kuti vakakwanisa kubatsira mudzimai wavo Kudzi kuti abatsirwe nemwanasikana wavo wekutanga munzira yekuenda kuchipatara. VaMunyuki vanoti vakawana rutsigiro kubva kune vana mazvikokota parunhare asi pakazosvika ambulance vanga vatotambira mwanasikana wavo wavakapa zita rekuti Namatai. Vanoti uwandu hwedzimotokari munzira ndo vakakonzera kuti vafunge kumbopaka mota yavo munzira sezvo mwana angava kutouya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navaMunyuki nezvenyaya iyi.
Contractions awa akakasika kuuya tikafonera chiremba, chiremba vakaita ifalse alarm havisati yasvika nguva yacho, asi sezvineiwo macontractions achakabva angowedzera. Ndobva tangopinda mumota tikamhanya kuchipatara. Tiri pekuenda kuchipatara tiri munzira paye yanguri kuseri mamwe nemota dzakawanda munzira, mota dzanisiri kufamba. Saka ndakazongotarisa mudzimai ndikaona musoro wemwana wakubuda ndikati ndobva ndatongomira parutivi paye ndobva ndafona 911 tichibetsera mudzimai. Nguva yakazosvika mapurisa ambulance nefire brigade mwana anga atopo, ndo zvakaita kuti ndibetsere mudzimai.
Hamuna kuvhunduka here pamakatanga kuona zvanga zviri kuitika izvi? Chii chamakafunga mupfungwa dzenyu?
Zvakaitika paini chandakangofunga ndechekuti handina kuvhunduka, asi ndakatongofunga kuti ndikandizvidzikamisi hapana hapachina chekuita. Bhosi chandaisada ndechekuti nekuti vakanga vakagara kumberi ndichityaira, chandaisada ndechekuti mwana adonhere pasi iwo vakagara. Saka ndakatongoona kuti ndikanditongopinda ndiite sei ndibetsere nditambire mwana.
Pakazosvika vamwe vaikupai rubatsiro mataura imi kuti mamuri kubatsirwa pafoni. Vakasvikoti chii zvii zvakazoitika?
Pavakasvika vatanga tatobetsera mwana, tatobetserwa mwana, mwana ndakamabata mwana. Vakazosvika ndobva vamugadzira gadzira vakatarisa kuti hazvina zvinenge zvamukanganisa here. Ndopavakacheka rukufu, vakacheka guvhu rinoenda kuna mai. Nekuti ndandisina kuricheka nekuti ukaricheka mwana anogona kukanganisika. Saka ikoko ndandisina ruzivo nezvako. Saka vakazoya vakarucheka vakatarisa mwana kuti akasimba here. Mamuri muchando chando chani chakachina pasi apa. Saka vaityira kuti mwana angadai apindwa nechando paine zvamukanganisa. Asi vakaona ake akasimba, hapana ana kukanganisika.
Izvi zvakaitika rini uyezve mwana makazomupa zita rekuti chii?
Mwana akanga apiwa zita asati azvarwa. Zvakaitika musi wekutanga wakukadzi svondo rapfuure, uri musi wechipiri. Saka naizvozvo zita rake anonzi Namatai. Zvinova ndizvo zvakazadzisa zita rake, kuti kunamata kunoita kuti zvakanaka neukuru hwaMwari huoneke.
Saka munobata mabasa api muriko?
Ini ndosenza muIT. Ava makurukota tese totenda Mwari.
Vanga vari vaPaul Munyuki, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reSaratoga muPennsylvania muno muAmerica, vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7. Vakaremara vari kuchema-chema kuti kunyoreswa kwevavhoti kuri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuri kuvatadzisa kunyoresa, nekuti nzvimbo dziri kunyoreserwa vanhu hadzisvikike zviri nyore uyewo havanawo ruzivo rwakakwana nenzvimbo dzacho. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Masangano anomira kodzero dzevakaremara ataura neStudio 7 anoti kodzero dzavo dziri kutyorwa sezvo vazhinji vavo vari kutadza kunyoresa kuvhota nekuda kwezvimhingamupinyi zvakawanda. Vemasangano aya vanoti dzimwe nzvimbo dziri kunyoreswa hadzisvikiki nevanhu vanofamba nemawheelchair kana madondoro sezvo zvimwe zvikoro zviri kushandiswa neZEC zvisina zvivakwa zvekuti vashandise kana vachinge vasvika. Sachigara wesangano reZimbabwe Disability Advocacy Empowerment and Rehabilitation Technology kana kuti ZIDAET, Pastor Kafa Mugwadi vanoti kunyange ZEC iri kupinda maruwa haisi kusvika munzvimbo dzine vanhu vakaremara chaimo.
Machallenge zvedu akawanda chaizvo anechekuita neregistration yevanhu vakaremara, vanofamba nemauche, vanofamba nemacrutches, kunyange vasina zvokufambisa vanoita zvokukambaira vagonewo kusvika panzvimbo idzodzo, kunyange vasingavoni dzive nzvimbo dzinovatendera kuti vasvike zvakanaka vachizoregister vasina zvipingaidzo kana kuti zvipingamupinyi zvavangasangana nazvo pakuuya kuzonyoresa kuti vavhoterwe kuvanhu vakaremara.
Izvi zvatsinirwawo nemukuru webasa musangano reDisability Amalgamated Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vati mashoko ekushambadzwa chirongwa ichi haasi kusvika kune vakaremara zvekuti vamwe havatozivi kuti kune chirongwa chakadai.
Ichokwadi, vanhu vane urema vachasaririra pavota registration, nokuti kunyange mobile iripo vachitenderera mablitz avo ari papo, asi muchangoonazvo kuti vanenge vari kure nevanhu vane urema, nokuti hapana anogona kuva anovatakura achienda navo ikoko. Asi kuti dei vaenda closer to those people. Chimwe chikonzero nechokuti havana database rokuti vava vanoziva kuti vanhu vane urema vari panzvimbo dzipi, saka you would find zvicharamba zvichinetsa.
Vemasangano aya vanoti mamwe matambudziko anosanganisa kushayikwa kwezvitupa muvanhu vakaremara avo vasingakwanisi kufamba nzendo refu kuenda kwana mudzviti, izvo zvovatadzisa kunyoresa kuvhota. Pastor Mugwadi vati vari kushishikana nenyaya yekushaya zvitupa zvakanyanya.
Vazhinji vacho havana zvitupa. Tangatichida kuti blitz ibate nyaya nechokuita nekuva kwezvitupa kwavanhu vakaremara, zvikuru sekuti vagogona kuregister. Blitz yavo yezeki zvavari kuita tachida kuti vawandire zvikuru sei pakuona kuti vanhu vakaremara vari kubudiswa mudzimba here, vashande nemasabhu kune makansela nana DA kuti vanhu vakaremara vabudiswe mudzimba especially kumaruzevha vachiuya vachiregister kuzovhota nokubudikidza nokunge vapuwa zvitupa.
Mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reElection Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobos Bunu vati vakaremara vanofanira kupuwa kodzero dzavo dzekunyoresa kuvhota pachirongwa chiri kuitwa neZEC.
Information iri kutumirwa yacho kana kuti iri kufambiswa yacho pairi kufambiswa napo dzimwene dzenguva haisviki kwavari. Tikatarisa kuti mumapepa nawo vashoma vanogona kuaverenga kana vanogona kuawana, uye kana achinge aripo haana kunyorwa nerunyoro rwavanokwanisa kunge vachiverengawo. Tikatarisa maredhiyo zvekare, havasi vose vanogona kunge vaine maredhiyo kana zvivhitivhiti, havasi vose vanogona kunge vaine zvivhitivhiti. Saka kureva kuti izvo panofanira kuita kushanda kwakasimba pakuenda kunzvimbo dzavanogara nekuvatsvaga vachitaura navo. Tinogona kunge tiri kutyora kodzero dzavo dzekunge vachiregista sevavhoti.
Mukuru webasa musangano rezeki mumasvingo vazekspudurai vati vari kuzama chose kupinda pose pane vanhu vakaremara kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Ishe manhingima yepeople with disabilities tiri kuita, tiri kuda kutora kuti zvavo zviite nyore. Saka tikanzwa kuti vari papi panenge vakaungana, hatina problem yekuenda nekiti kunoregista pavanenge vari. It's not a challenge, that one. Because, as usual, you've got some classes or places that don't show for registration. And go up a score, you're not Kakata or Nema school is Mahinji Acho against a ramp, so what's one of Pindamu?
Sanganore Zeki rakaparura chirongwa chekupinda muvanhu kuti vakwanise kunyoresa kuvhota musi wa1 kurume uye chichapera musi wa28 mwedzi uno. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinobatsira nechikafu reWorld Food Program rinoti Madagascar yakatarisana nedambudziko guru renzara mushure mekunge nzvimbo dzakawanda munyika iyi dzaparadzwa nedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone batsirai mukupera kwesvondo. Vanhu makumi maviri vakafa, vamwe zviuru makumi mashanu vakaparadzirwa dzimba nezvirimwa zvavo. WFP inoti nzvimbo yekuchamhembe kwenyika iyi yakawirwa nedambudziko remafashamo uye yagara iine nzara, uye vanhu vanodarika chiuru zana nemakumi mashanu kana kuti 150,000 vanoda rubatsiro uye uwandu hunogona kuwedzera. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakaita musangano nevanotungamira German Chancellor Olaf Scholz nezvemamiriro akaita zvinhu munyika yeUkraine. MuUkraine hamuna kugadzikana mushure mekunge Russia yaendesa mauto pamuganhu wenyika mbiri idzi ichiti haisi kuda kuti nyika iyi yaimbova mubatanidzwa weSoviet Union ive nhengo yesangano reNATO. NATO mubatanidzwa wedzimwe nyika dzekumawirira neAmerica. VaBiden vakati vakawirirana navaShows kuti Russia ikapamba Ukraine vachaitemera zvirango zvakaomarara. Asi vatungamiri ava Ukraine, pombi yemafuta egasi iri kugadzirwa pakati peGermany neRussia ichinyenyeredza Ukraine ibva yambomira kugadzirwa. America yakatotumira mauto kuPoland pedyo neRussia. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinotambira nemufaro urongwa hwemafambisiro hwemari munyika hwakaparurwa nezuro nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Kunyange hazvo, nyanzvi idzi dziri kuti urongwa uhu hunofanira kufambidzana nemashandisiro emari nehurumende. Gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe Dr John Mangudya nezuro vakazivisa nezveurongwa hwavakati hwakanangana nekusunga mashandisiro emari senzira yekuderedza inflation munyika. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti kunyange hazvo urongwa uhu hwakanaka, havaoni zvinangwa zvavo zvichibudirira kana pachitariswa zvirongwa zvehurumende zvinoda mari mugore rino zvinosanganisira sarudzo pamwe nemihoro yevashandi.
Izvo zvakanaka, asi kuti zvinge zvichibudirira, zvinge zvichibatsira kuderedza nyaya yeinflation, hunge zvichisupportwawo zvakare nefiscal policy inenge iri tight. Tight monetary policy inofanira kusupportwawo netight fiscal policy, but handione zvichiitika nekuti tiri kutoona mapressure akawanda in terms of my expenditures. Tiri kuona macivil servants ari kudawo kuwedzerwa mari, even mafama manje manje anenge akuda kubhadharwa. Tiri mugore remaelections, kufainisa maelections kunoda mari.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari nhengo yePollard vaTrust Chikohora vanotiwo kunyange hazvo urongwa uhwu hwakagadzirisa zvinhu zvine chitsama zvanga zvichibata vanhu mukurarama kwavo zuva nezuva, zvakafanana nekuwedzerwa kwemari dzinokwanisa kutorwa kumabhanga nemunhu pasvondo. Vamangudya vaifanirwa kungoti munhu abvumidzwe kutora mari yaanobvumidzwa pamwedzi chero nguva.
Zviri naniwo pane zvazvazviri, asi isu vamwe tinokurudzira kuti deno malimitsi wayo aigona kungonzi munhu angoita limiti yake yepamwedzi, kana kada kuishandisa kamwe chete zviri kwaari.
Vamangudya vakasungawo mwena wekuwanikwa kwemari yekunze kune vanotengesa mari yekunze kana kuti mabirudi change, izvo vakati zvakanga zvave kushandiswa zvisizvo. Vamangudya vakazopa mukana wekuwana mari uyu kune mapoka mashoma-shoma akaita sevari pamudyandigere vanoda kurapwa kunze kwenyika pamwe nevanorarama neurema. Vamwe vari kutambira nemufaro hurongwa hwemafambisirwo emari uhwu varimi vefodya nedonje ava vekubvumidzwa kuwana zvikamu 95 kubva muzana zvemari yekunze kubva muzvitengeswa zvavo, zvimwe zvikamu 25 kubva muzana zvove zvemari yemunyika. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, vanoti rwendo runo hurongwa uhwu hwakanzwawo zvichemo zvevarimi.
Zvinofadza kuona kuti vamangudya vari kuona kutorerwa kwange kuchiitwa mari dzekunze dzange dzichiwanikwa nevarimi pamusika wefodya, donje nehoticulture. Gore rakapera varimi vaitorerwa 40%, asi gore rino vari kutorerwa 25%. Zvinoreva kuti murimi kana achinge apuhwa 25% iri mari yemuno muZimbabwe, kana oda kuenda kunotenga pamusika, anonochajwa mari yepamusika mutema. Anowana mari yake yava hafu, nokuti vemusika mutema vanotora mari iyi nedouble mari inochajwa nereserve bank. Zvichireva kuti murimi ari kutorerwa 12.5% pachena zvisina chinomubatsira.
Asi vanoti
zvakanaka kuti dai murimi apuhwa mari yake yose yakakwana 100%.
Vamwe vakafadzwawo neurongwa uhwu ndeavo vari muboka rezvekushanyirwa kwenyika, iro rakapiwa mukana wekuti richengete mari yose iri zvikamu zana kubva muzana zvemari yekunze yarinenge rawana. Asi Dr. Chitambara vanoti kunyange hazvo Reserve Bank of Zimbabwe yakauya nezvirongwa zvakawanda zvichange zvichibatsira kusimudzira upfumi hwenyika, dambudziko richiripo inyaya yekuti inflation yemunyika iri pamusoro zvakanyanya, izvo zvichaita kuti mari dzinoberekwa kumabhanga kana kuti interest rates dzinge dziri pasi zvakanyanya, izvo zvisingakwezvi vanhu kuti vachengetedze mari kumatura emari.
Dambudziko rimwe ratiri kuona nenyaya yekuti inflation iri pamusoro zvakanyanya, zvakurova kuti interest rates edu in real terms ari negative. Saka interest rates akaita negative in real terms zvinoreva kuti hapana maincentive ekuti vanhu vanga vachisevha mari dzavo, uyewo zvakare hapana maincentive kana manyatsamukano ekuti vemabhanga vanenge vachikweretesa mari. Saka iroro redambudziko, hai inflation inoita kuti interest rates aite negative, zvoafekta masavings uye zvoafektawo zvakare on lending by mabanks.
Kunyange hazvo urongwa hwemafambisirwo emari huine gwara rinenge ringangobatsira kusimudzira upfumi hwenyika kubva mumadhaka, dzimwe nyanzvi dziri kusarudza kumira dziri kure dzichiona kana huine pundutso, dzichiti zvakawanda zvirongwa zvaparurwa neRBZ pamwe nehurumende zvinenge zvichiyewedza zviri pabepa asi zvichizotadza kuzadziswa muzviito. Chirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm nhasi tiri kutaura nevechidiki vari kukwikwidza mutsarudzo dzemabielections. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne7255 shortwave. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@vowenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga kandemire ndiri muWashington DC.